Iko zvino HIV transmission yatirikutaura ndeyekudzikisa kuenda kwevirus kubva kuna mai kuenda kumwana. Saka kuna AIDS conference yanga iri kuDurban, kwakabuda iko kuti nyika dzepasi rese dziri kuda kuti nyika dzavo dzipiwe macertificate ekuti vaderedza kutapukirwa kweutachiwana hweHIV kubva kuna mai kuenda kumwana to less than 5%.
Takatarisa nyika yeZimbabwe yakamira sei muchienzanisa nedzimwe nyika pasi rose panyaya iyoyi yekutapurirana kweutachiwana hweHIV AIDS kubva kuna mai kuenda kumwana.
Kana takatarisa nyika yedu marvelous, tiri kuona chaizvo kuti taderedza risk iyoyo kubva kuna mai kuenda kumwana. Zvekuti iko zvino transmission rate yedu iri pa7%, isu tichida kusvika pa5%. Saka tine tariro yekuti pagore ratakanangana naro ra2016 irori kupinda muna 2017 nyika yedu ichabudirira kusvika palevel yatataura iyoyo ye less than 5%.
Zvii zvinofanira kuitwa kuti muwanikwe imi muchisvika panzvimbo yamuri kudai yekuti isvike pa less than 5%?
Kurudziro yatinayo ndeyekuti dai mudzimai wega wega anenge akazvitakura akakwanisa kuuya kuzonyoresa mimba yavo kukliniki pamwe chete nababa tichivatarira kuvaongorora kuti vane utachiwana hweHIV here. Kana zvaonekwa saizvozvo, tine mishonga yatinopa maantiretrovirals kumudzimai wega wega anenge ari positive kuti virus risaende kumwana waanenge akatakura aine mimba kana kuti panguva yekuyamwisa.
Pane zvimwe here zvakabuda kumusangano mukuru uyu zvingabatsirawo vamwe vasina kukwanisa kuenda asi vakateerera pari zvino?
Tiri kunyanya kunangana nemadzimai echidiki chaizvo kuti dai zvaibvira vana vechidiki varambe vari HIV negative. Kurudziro iri yekuti pane zvakawanda zvatinogona kuti remangwana redu rizvarwe riri HIV negative. Tambotaura kuti mushonga tinogona kuupa kuna mai vakatozvitakura vari HIV positive vachizvara mwana ari negative. Asi zvakatonaka ndezvekuti vechidiki ivava vachiri kubereka dai vakakwanisira kuchengetedzeka vari HIV negative kuti vasakwanise kuzopa utachiwana kuvana vavachabereka. Saka kwanga kuine hurukuro dzakanyanya chaizvo dzekuenderana nevana vatinoti maadolescents vari pagore re10 kusvika 19 years kana kusvika kubva pagore re15 kusvika pa24 years. Tine urongwa hwakawanda hwekuti vana ivava vechidiki vangava varume kana kuti vasikana varambe vasina utachiwana hweHIV.
Urongwa uyu hwakamira sei uyezve kana pane vana vechidiki vari pamakore amataura vangade kupinda muzvirongwa izvi vanoenda kupi?
Tine programu yatiri kutaurwa nezvayo inonzi pre-exposure prophylaxis yekuti munhu asati atombobata utachiwana hweHIV anogona kunwa maantiretrovirals kuti asazobatirira utachiwana hweHIV. Tine kurudziro zvekare yekuti vanasikana kunyanya varambe vari muzvikoro nekuti kuti mwana arambe ari muchikoro kuri kuonekwa kuti kunoderedza risk yekuti mwana uyu abate utachiwana. Nekuti dzimwe nguva vanasikana vakaregeza kuenda kuchikoro ndivo pavanozokurumidza kupinda mumachild marriages kana kupinda mumarelationship anoita kuti vabatire utachiwana hweHIV.
Mukupeta hurukuro yedu, zvii zvamungape sekurudziro nyanya kune avo vakateerera pari zvino panyaya iyoyi yeutachiwana hweHIV AIDS nezvakabuda pamusangano mukuru we-2016 International AIDS Conference wanga uri kuDurban?
Kurudziro imwe yakanyanya kubuda chaizvo ndeyekuti pari zvino hatichamirire kuti munhu anenge aine utachiwana hweHIV arware kana kuti CD4 count yake iderere asati aiswa pachirongwa. Munhu wese angava murume, angava mwana, angava mukadzi akazvitakura akangoita HIV positive, tiri kubva tati panguva iyoyo ngaabva arapwa.